Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 29 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare, izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo. Vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwitike Tumile Masire vanovigwa kuBotswana vamugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhak.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavaMugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika, vati kushaya kwavaMasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha, asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kweAfrica pamwe neAfrica yose.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very remorse at heart because of all my colleagues in SADC. President Masire was the closest.
VaMugabe vatsanangura vaMasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seCongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vaMasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo, vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufa apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavaMugabe pakuvigwa kwavaMasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chandinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vaMugabe hongu vaenda kunochema vaMasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vaMugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe, asi varambirira vari pachigaro. Asi vaMasire vakapuwa mukana wokutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinovimba kuti vaMugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nebamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku, tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika anga ari parufa apa vamwe vanga vari vaimbova vatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinorevei izvi
izvi zvamuri kutaura vakandemiri ndazvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndini ndegandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika izvi zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
ko pamashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kupretoria South Africa nestudio 7 Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika. Mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo. Chikwata cheAPA chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vane vachibatana kuti vaite chii. Inini zvandinofunga kuti tiri kuda samazimbabwens mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete. Kana muchiti vanhu vanobatana mapata anobatana monitaura kuti vanobatana vachida kuita chii. Kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese. Zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yokubatana kwavari kutaura.
Vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita.
Kana muchitarisa kuti nyika yedu iri ipapi yezvino economy ya collapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawanda wanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane. Iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira. Even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo. Tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika inoina anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samazimbabwens tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vaone mabasa. Ndo zvandinogona kuita ini.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zveZimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika. Mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri weMDC Vamogen Tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mai Joyce Mujuru veNational People's Party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanu PF musarudzo idzi. Mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva Moses Muzila Ndlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamoyo vashandure mapfungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nemvongamupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti azadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke yeRoman Catholic. Hurumende haina kupa umbo hwakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanofanirwa kuve neukama hwepedyo-pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vaChi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera kumboyo kwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro gweta remuHarare muzvari Fadzai Mahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHwende.
No, isu se ma demokrasi tino chingamiza kuwea kwa ita vanu wavira vama here na wango sana mo. Tino zizwatese kuti wanawembu wawashu nire musu umwejete chatino daisu chatino kurujirase musangano MDC ndeshe kuti mazimbabu wenzese wakunyuta ne utongi wezano PF. Ngati batana yeti gare pasi chite chinu chumwe chete chite chisungo chumwe chete chekubisa zano PF murumende. So that thing that in a Rumende in it as those one.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe, another ma politicians by new one. One of my ideas, my new one. Tanz, one who recycle my dinosaur, and my 20, 30 years, I should have the same ideas as me and Umbe. So this, I think it's a sign of new things to come. But even a new one, Baruku, we are, change senior politics in 2018. Zimbabwe, you know, the president of my church since 1980. Saka, nguwe yose yi, trungu namba chungu zore, la nima opposition na chujose, vanu wa gara varimu wa chungu tendelela, wazinga pana nima baton stick.
Va wende manzwa zva taurwa na vamusipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu semDC hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwezi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwezi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhingi uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wekuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese seMDC. But nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo. Vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika. Vakahwina maelection vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakaritsana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana nezvimwe zvitaura navahwenda no ishu ripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi. Patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo whether vari kutonga whether kuopposition vagarisa ngavati acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite, tinoda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe. Ndo culture yepolitics even internationally. Hakuna kuti wodyuma maelection one after the other. Oramba uchiti aiwa makore angu hazvisati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura ichinzi.
Ine handisi kuwirirana navamutsipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wekuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu irikutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuitika. But for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa. Tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinyi. Ndochatiri kuti isusu tese huyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muZimbabwe chii, chingaite kuti shanduko iuye chii, chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii. Tisingataure nyaya dzemapositions MDC hatikudze mapositions pamberi.
Mutedzeri wemubati wehumwe muMDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vaLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zvehutsi hunokachidza muguta reHarare, izvo zvapa kuti vezvitoro zvichinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angaurwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi varova mapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopaisvika novhayaro vavana vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu umwe wacho tangona afukidzwa atizi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvinhu izvi tofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomrades aita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDizzy Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadziore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya R2 daro zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakonzera noise yale mavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa. But nyaya yehombe iripo nyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorarama sei. So nyaya yehombe iripo haisi nyaya yekubvisa vanhu mavhenda o nyaya yekukandira maspike, inyaya yekuti tione runyararo vanhu vachitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaiitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru wokuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano yevati vachinamasa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva maviri wakarongwa neChatman House, Sapes Trust, Rises in Zimbabwe Coalition nenet vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvavogara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga, kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda, zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopuwa matsamba anodonongodza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobva kacha. Vati nashe nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvivezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo, kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwean tikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows, kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wanotitira ndiyo kuti at first wakatora mari kwatiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead. Kutora futi kuti aiwa pane mari aina ahead. Wapedza kudaro waona kuti hatisina mari. The only thing they want to try by all means is to deport us. Wanobva kutibata kuti deport autiendesa kuLindela kuti vatidzosere kumusha.
Izvi zvinotsigirwa navapasimo masuku vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vasina mapepa vakawanda vanobatwa senhapwa uye havatongwi nenguva.
Izvi kuzvanongo kutorovesa kutsotsi. Inosafanisa kuti mari kutora vanhu vachiita myself. Anotora mwana 2 weeks. Arim stocks. Nyati wana kwa nchiko postpone. Kwa nato akada otongo wako kwa nato depoto. Minguwa.
Amai Anesu Gotora wanoita basare kutengesa wanoti mapurise ku South Africa anova wanira mosho asenzira yekuda kupiwa mari choko muhomwe.
Nokuti wani takagara ipo pano toko rangoridzirwa futi. Wakango zvimugarira ipo pano patavura papazi. Ehe uchifamba ipapa. Kuno shika hapo papepa panera tosungwa nemapuriza ID passport toda 100 rand toda 50 rand iwa huna 50 rand yauda utengo uchingo ndobvisa 50 rand yandompa nosara ndisina chinhu.
Nyanzve zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pane dambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yava Robert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patino attenda mademo, it's quite clear kuti vanhu vezanu especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezanu. Of which chokwadi majority yavo andifunga kuti pane munhu ari ku central intelligence asiri munhu wezanu. Kuona kwakati ndozvinongoitawo ivava vakomana veCIO kuti munhu paanovaona hapashaiku hwani pamhomho anoti uyu ndomuziva mhani muCIO wekwakati kwakati. And izvozvo ndozvimwe zvinoita kuti vanhu vanzwisise kuti zanu iri kutotumira iri kuinvesta zvakanyanya even mudiaspora.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muBotswana nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe neupfumi husina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chiguriwa.
Yashika nguye kuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taita rombo rakanaka kuti takwanisa kutaura namukoma Farai Muza. Ngatimbonzwai kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parituto hatinaidu dambudziko yekunzanzi zvemastrike nechibhozi. Isu tine motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Zvozi tangosvikopa vari ipapo kutongomira tovara dzozvi zvedu kusvikira vanopedzisira kuti kuti motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Kozi ishu inoitika pabva yekunzi mastrike ndeyekuti vacho vanenge vane mota dzisina mapepa akakwana vanongaida kuti ndopari kuenda maishu yemastrike ipapo. Ukano iwo uchida unokwira kombi unofanira kutarisa kuona kuti ine passenger insurance here iri valid. Ukaona ine passenger insurance ine zviraiti. Ukaona ine certificate of fitness ndochimwe chinhu chaunofanira kutarisa. Bhikozi kana isina certificate of fitness ukasaona uri imomo ava vanhu vaya nyange vaine passenger insurance havakukombansetwe neinsurance company bhikozi motokari iyo yange siri roadworthy. Saka iwo unofanira kutarisa kuti motokari yavakwira ine certificate of fitness here kuti kuti wewe kana wakuwara urimo wotoita make sure kuti chakombanzirwa. And chimwe chechitatu ndechekuona kuti motokari iyoyo ine permit here uyezve mamishairi anamirwa kuti pamotokari ipapo kuona kuti ane registered medical necessity because nyangwe even ine certificate of fitness nyangwe ine passenger insurance ikaita saona mushairi wao anga asina mapepas iwayo ekuti akati qualified kudriva aiishuwe futi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika.